tina officer ari ku Poland pabota akabva ku Germany. Antori, please, I'm talking to you now. Update yandipa nhasi ndeyekuti atenga matiketi. First batch ya matiketi anga achitenga kuseni kuti kutanga riuye. But nokuti vamwe vanga vachiri kuyambuka, vamwe vachiri kugadzirirwa, haana kwanisa kundipa nhamba yekuti vari kutanga kuuya izvozvo vangani. But matiketi ari pakati pokutengwa kunzi vanga vasvika kuPoland vachange kuuya kumba.
Pane vamwe here vari kune dzimwe nyika dzakadai seRomania vamuchange muchibatsira?
Tinovabatsira ivavo, kungoti tisina embassy iriko, but kune vamwe vakambotumirawo mameseji pa Twitter vachitaura nezvekuti kune vamwe vana vachasvikira kuRomania. Tikatovati ngatipawo mazita avo kuti tivagadzirire matsamba anoita kuti vakwanise kuyambuka pamabhodha. Nokuti nyika dzese dzakakomberedza Ukraine takatotaura nadzo kuti dzibvumire vana vedu vapinde. Vobva tobva tavatengera matiketi. Vamwewo ndo vanga vachinzi vari kuzoda kutsvaga asylum kuti vangoextendirwa mbichana. But isusu chatisina, nokuti zvinonetsa ndechekuti hatikwanise kungoziva kuti munhu ari kwakati. Tinotoda kuti munhu yeva vatipe information kuti ndiri kunoku ndinonzi Marvelous Mhlanganya uye ndo madetails angu. So kuti kugadzirira matsamba kuti zvishuwa ichichizvarwa chedichi. Regai chipinde umu kana chasvika patomutengera tiketi rakanzi Marvelous Mhlanganya uye kuti auye kumusha pana pahotera patokumbukira tomufanira kumbukira pahotera pakati munhu wedu anonzi zvakati zvakati ane nhamba dzechitupa kana passport number yakati yakati. Kana tisina information iyoyo zvinotinetsa kuti tibatsire. Saka kuti vanhu vangoti kuro kuti nedambudziko ndakadai vasingatipe madetails, vasinganyatsouya kumaofficials kupa madetails, hazvinyanyi kubatsira nokuti zvinotiomesera kuti tovabatsira sei. Asi avo vanenge vakwanisa kutoti vatakanyora vaya 256 vakati hatisiwana nhingi takadai takadai, avo ndo vatiri pakati pokutoparubatsiro.
Pane vamwe vatiri kunzwa zvakare vari ikoko vakakrosa vakaenda kuPoland vari kuti havasati vawana rubatsiro kubva kunhumwa yekuembassy yamuri kutaura iyi yekuBerlin, uyezve vamwe vari kuchema-chema vachiti kune rusarira ganda. Pakamira sei ipapo?
Kuziva kwandiri kuita communication iri kuitika yavakaisa WhatsApp group ravanocommunicator navo nhamba dzaofisa vese vanga variko vanadzo nokuti dzakaiswa pajekerere kuti vanobatsirwa sei. Saka handizi kuti vanenge vanetseka pakubatana nayo sei, but hurumende ine hanya nezvizvarwa zvayo. Saka hakuna muZimbabwe ari kwaariko ari kubva ari kutiza hondo iri kuUkraine angaregwa achitambura kana achikwanisa kubatsirika. Tinomubatsira, hurumende inoda kubatsira zvizvarwa zvayo zvese. Zverusarura ganda iyi nyaya yatinetsa chaizvo nokuti taona kuti inenge iri itori kwese kwese. Ndaona kana kuti ECOWAS yatotaurawo nezvayo kuti zvanyanya musataurusarura ganda kuvanhu vatema nevamwe varudzi. Tinongotsinira zvimwe chetezvo. Rusarura ganda haruna kunaka. Takarwa narwo munomu munyika medu, tinorwa narwo pasi pese. Hazvibatsire kuti imi muri kuti muri kunetsana navavavo motanga kusarudza zvimwe zvizvarwa nokuti vangoita ganda rakasiyana. Tese tiri vanhu.
Mungave nemadetails here aofisa ava kuti vanenge vari kutadza kunge vachiziva kuti vari papi vakwanise kuvabata?
Hongu. Nhamba dzacho ndine nhamba yapanapa +491 521 045 8939.
Taurai zvakare nhamba dzavo.
+491 521 045 8939.